Vanhu vakawanda muguta raHarare vanoti vari kuwana mashoko ari kutumirwa panharembozha dzavo achivakurudzira kuti vavhotere mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Chikunguru kana Nyamavhuvhu gore rino. Mashoko ari kutambirwa nevanhu panharembozha dzavo anoti, ndichange ndichikuzivisai paWhatsApp status yangu zviri kuitwa nehurumende kuvaka nyika yedu. Anonzi ari kubva kuna vaMnangagwa, asi munyika hamuna hamo kuwirirana panyaya yekutsvaga rutsigiro kwemhando yakadai kunoitwawo muAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musiyano nedzimwe nyika ndewekuti muZimbabwe vanopikisa havapihwe mukana wekuita izvi. Mumwe mugari wemuHarare awana mashoko aya, ndivatichaona masiyambiri avo vati havasi kufara nezvaitika izvi.
Saka ini ndakatarisa nyaya iyi, tinoona kunge nyaya iyi inotyora kodzero yatinoti pachirungu iyo privacy. Nekuti inini nhamba, foni nhamba yangu inhamba yangu inofanirwa kunge iri nhamba yandinopa munhu wandinofunga kuti uyu munhu ndiri ane kodzero kuti ndimupe nhamba yangu azondifonera kana kuti azonditumira meseji. Saka zvinhu zvisina kunaka, nekuti tinotanga kusangana nemameseji akadaro nekuti yangu yemaelections yangu yemakampeni.
Mashoko aya atsinirwawo nemumwe mugari wemuHarare zvakare vaDarlington Madzonga.
Zvinorwadza kuti vaMnangagwa vakushandisa zvinhu zvehurumende nekushandisa information yehurumende kuti vasvike mumapersonal lives evanhu vachinyora nyaya dzavo dzekukambena. Isu sevagari vemuZimbabwe totarisira kuti vaMnangagwa vanofanira kugadzirisa nyaya yekuti mari yemunoitenge, vanofanira kugadzirisa nyaya yenzara yakatarisana nevana veZimbabwe, kushayikwa kwemabasa kwevana veZimbabwe. Hatigoni kubatwa kumeso panguva ino.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachirerekera havo kubato rezanu PF vagadzira chirumanzu, vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pane zviri kuitika.
Kuvanhu zvavanowana mameseji abva kuna Nakepi kuna mafuneral pala companies esopoti vanenge vazviwana kupi aiwe. Saka manje chii chitsva ipapa pachiti havana okei vanotumira vanhu mameseji izvi? Tinongogara kwamameseji asvika hee, kana uchida funeral cover hee, chiichichi unenge waita zii, unenge wajustchildish.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDC vachengetai guta vanoti zviri kuitwa izvi hazvisi pamutemo.
Tiri kusangana nazvo iye nepachi zvangu ndakatosanganawo nemeseji yakadaro tsamba mufoni mangu ine chikumbiro chekuti tisangane navaMnangagwa, ende ndakatoonawo vamwewo vazhinji vachingotaura nhaurwa imwe chete iyoyo. Zviri pachena kuti pane maitirwo azviri kuita anenge achibatanidzira kana kwari kunanga kune mazita evanhu vose.
Izvi zvatsinirwa nevakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya.
Ndatanzwa kuti quite a number of people received those messages. Hapasati pane hapana consent itori mhosva isingadomboiti, ende kuti vakawana kupi manhamba evanhu avanenge vachino vasina kubvumirana kuona munhu kukanda mameseji. Chimunangagwa chakazodai chikadai hazvisii zvinhu zvakanaka izvozvo, ende hapana anogumisa kungopa munhu phone number without permission yake muridzi wefoni.
Mutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere vachinyora padande mutande ravo reTwitter vati zviri kuitwa kuchora mutemo weData Protection Act Chapter 11.22 unoti hazvitenderwe kushandisa nhamba dzemunhu nezvimwe kutumira mashoko akadai pasina kutenderanwa. Asi vamwe vanoti mutemo hauna kunyatsojeka zvikuru kana pachitariswa nyaya dzekutsvaga rutsugiro pamberi pesarudzo vanhu vachizvishambadza. Aka akasike kutanga zvinhu zvakadai zvichiitika sezvo bato rezanu PF rakambozviita zvakare pamberi pesarudzo dza2018. Vamwe vakapomera Zimbabwe Electoral Commission mhosva yekupa bato iri nhamba dzenharembozha dzavo. Asi sachigaro veZEC Justice Priscilla Chigumba vakaramba kuti vainge vapa zanu PF nhamba idzi. Hatina kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana.